Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 23 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti mawe kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nzara yopfunya chisero matunhu emasvingo zvepa kuti vatungamiri vematunhu aya vakumbire rubatsiro rwechimbi-chimbi. Hurumende yeZimbabwe inotambira rubatsiro rwechikafu nefotereza kubva kuhurumende yeRussia. America inotemera Russia zvimwe zvirango zvichitevera kufira muJerry kwemutungamiri webato rinopikisa hurumende yava Putin. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri vematunhu manomwe emasvingo vanoti nzara yapfunya chisero matunhu avo zvichitevera kutsva kwezvirimwa muminda yavo izvo zvaita kuti vakumbire rubatsiro rwechikafu nechimbi-chimbi kumasangano akazvimirira pamwe nehurumende. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa nesangano reCitizens in Action Southern Africa kana kuti siasa wekutsvaka kutyidzana kwematunhu nevemasangano akazvimirira pamwe nehurumende, vana mudzviti nevanyori vematunhu aya vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka munharaunda dzavo. Mutevedzeri wamudzviti wedunhu remwenezi vamate nhuvunganai vati dunhu ravo ndiro rine dambudziko guru rekushayikwa kwechikafu nekudaro vanoda rubatsiro nechimbi-chimbi.
Mwenezi district is the most food insecure district in the province. As a result, zvinotaridza kuti saka zvinotaridza kuti vanhu vazhinji vanenge vachida kuti vawane kubatsirika nechikafu. Nokuti hapana chakakohwewa chiripo chakawanikwa nevanhu. Mukatarisa zvakare kuti iye zvinezvi mwaka uno watapinda mauri, mvura yakanonoka kunaya.
Mabharano wekanzuri yeGutu vaAlexander Mutembwa vati kore rino chero vanogara mumadhorobha vanodawo rubatsiro rwechikafu.
Saka kune nzara yakanyanyisa. Ndingati sekanzuri kwezvino kuri kutoitwa fanuro region assessment riitwa mambandawana. Makore apfuura yaitwa kumaruzevha mutaundi muchisiwa, asi kezvino iriitwa kwese mutaundi nekumaruzevha kuitira kuti tikwanise kukumbira kuhurumende chikafu chekufidha vanhu vemagutu. Nzara yakanyanyisa kure.
Mabharano wekanzuri yeChireds Engineer Wesley Kauma vati nzara yaokanganisa zvirongwa zvebudiriro mudunhu ravo nekudara vanoda kubatira pamwe nevamwe nemamwe masangano akakosha. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musiasa vaArchford Madida vati vaita musangano uyu kuti vemasangano akazvimirira akwanise kushanda nemapazi ehurumende mukurisa nzara nekuunza budiriro mumatunhu.
Tinofara kuti isusiwo semaorganizations anoshanda akazvimiririra takwanisa kunge tichisanganawo pakati nevakuru vematunhu kuti tiise musoro pamwe uye tichivaka ukama hunoenda mberi kuti upenyu hwevanhu vedu hunge huchiita zviri nani.
Munyori muhofisi yegurukota redunhu remasvingo Dr. Admo Pazakavambwa vati hurumende pamwe nemasangano akazvimiririra vakatotanga kubatsira vanhu zviuzana nemakumi mashanu kumwe nezi nekwachiri.
Hatifunga kuti pamwe zvichaguma, asi zvino tootoona kuti tinofanira kuenda mberi nokuti denga mvura yarambira mudenga.
Ukuwo gwaro remamiriro ezvinhu mumaruwa rakabudiswa neZimbabwe Vulnerability Assessment Committee rinoti vanhu vanopfuura mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe vanoda rubatsiro rwechikafu munyika yose. Sangano reWorld Food Program rakati rakatanga kupa chikafu chinokosha madhora ekuAmerica mamiriyoni gumi nerimwe chete kuvanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 kumatunhu anoti Chiredzi, Mangwe, Chivi, Mwenezi neBuhera. Madzishe ekumatebleland akanyorera hurumende senderapera achikumbira rubatsiro rwechikafu sezvo mvura isina kunaya zvakanaka mumatunhu aya. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Ndini Godfrey Mutimba.
Zvichakadaro, Zimbabwe nasi yatambira rubatsiro rwematani zviuru makumi maviri nezvishanu zvegorosi nematani zviuru makumi maviri nezvitatu zvefotereza kubva kunyika yeRussia. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe yatambira nhasi gorosi nefotereza zvayapiwa neRussia sekumbiso kwavakaita gore rapera. Mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaEvangelis Haritatos vati fotereza yabva kuRussia ichagoverwa kuvarimi pasi pechirongwa chemutungamiriri wenyika chekubatsira varimi chePresidential Input Scheme.
Takadominatirwa 25,000 tons yewheat from Russia, from the Russian Federation. Saka wheat yacho izvozvi iri kupinda isati yakwana 25,000 yacho. Saka basa rangu ndiri kuinspekta wheat yacho, tichitenderera na GMB depot manager.
Fotereza yasvika munyika inodarika matani makumi maviri ezviuru akavimbiswa gore rapera pamusangano weRussia Africa Summit nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin kuti vachabatsira Zimbabwe. VaHaritatos vatiwo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndivo vachazoronga kuti gorosi iri richazofambiswa sei.
Makuseni tatiri kubhindura tichiinspekta fertilizer yadonetwa neRussian Federation. Vakadonata 16,000 tons MOP, vabva vadonata 7,000 tons NPK. Saka kune two ma consignments dzapinda munyika dziri kupinda munyika. Of course tonnage yacho haisati yakwana.
Pamusangano weRussia Africa Summit vaPutin vanonzi vakavimbisa nyika dzeAfrica nhanhatu kuti nyika yega yega yaizowana matani zviuru makumi mashanu zvechikafu. Sangano renhau reReuters rinoti Russia yakakwanisa kutumira chikafu chinosvika mazana maviri ezviuru zvematani. VaPutin vanonzi vakatiwo vachapa Africa rubatsiro rwechikafu rwunosvika mametric tons mamiriyoni makumi manomwe uye chikafu ichinonzi change chichisvika pamari inoita 16.5 billion US dollars. Gorosi rapinda munyika rasvika panguva iyo vanhu vari kushayiwa chikafu chakakwana munyika, nekudaro vanorwira kodzero dzevanhu vati vanofunga kuti mutungamiriri wenyika achapa kuvagare vari kumaruwa. Vanoona nezvematongero enyika vakazvimirira vatakudzwa changadeya vati izvi zvaitika panguva yakanaka sezvo kune nzara, asi rubatsiro rweRussia harungouye pasina zvavanowanawo munyika.
Ya, zveshuwa nzara iriko, endisi maonero angu ndoona sekuti rubatsiro rwavari kupaka vatoona semukana kuti vamanipulate Zimbabwe. Madonations awawo haasi kuuya nenzira yakanaka. Ivo kwavari agenda yavo kumanipulate Zimbabwe nekuisa urongwa hwavanoda mberi through madonations waya.
Ukuwo Zimbabwe neBelarus dzaisaenderana chibvumiro chekuvaka matura maviri echikafu Green Marketing Board. Ndakamira Studio 7 kumasvingo, ndiri Godfrey Mutimba.
Mutongi wedare ra magistrate mumasvingo vaFarai Gwitima nezuro vakawana vagari makumi matanhatu nevatanhatu vaipomerwa mhosva yekuzvigadza munzvimbo yehurumende vasina magwaro, vasina mhosva. Vagari ava vakasungwa musi wa22 ndira gore rino vachinzi vakatyora chikamu 3 section 1 chemutemo weminda weGazetted Land, cheGazetted Land Act, zvaitawo kuti vaGwitira vange vachipikisa mudare. Ndinodzokorora, zvakaita kuti mumiriri wevatongwa kana kuti gweta raimirira vatongwa ava vaFrank Chirairo vange vachikwikidza mudare vachiti panga pasina matsamba aidiwa akuti vange vachigara panzvimbo iyi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Saka zvipinda mudare muchuchisi ndobva ataura shuwa kuti hapana gazeti. Mutongi provincial magistrate wepamasvingo magistrate court ndobva atowana vasungwa vasina mhosva vese vari 60. Paita mhururu padare.
Hatizoona here zvakare hurumende ichidzoka kuzonoshungurudza vagari ivava nemumwe mutemo zvakare, tichiona kuti pane chirongwa icho chekubvisa vanhu munzvimbo dzavari kuti ndedzehurumende.
Rajonga, in Zimbabwe at the moment we are living in extraordinary time, zvokuti hazvikashamadzi kuona kuti nekuda kwokuti vava ne-two-thirds majority muparliament pamwe chimutemo chokuti kunyange zvakadai ngavadzingwa, hatizivi. But tiri kuti nango kana kuti kana vakafunga kuzodaro constitution yeZimbabwe inoti haungazombodzingi vagari kwavari kugara usingavapi an alternative piece of land yokuti vanonogara vachibva paunenge wavadzinga. Saka tinee tichingoramba tichingokwikwidzana navo ava vanokwakura nyika ino.
Pavanhu ivava pane vakanga vamboputsirwawo here midziyo kana dzimba dzavo muurongwa hwekubviswa ihwohwu?
nokuda kwekuti vanga vakamirira outcome ye kana kuti kupera kwenyaya iyi vanga vasati vavapfanyira pokugara pavo pavanga vanapo. Asi ndahwafuti kuti kune vamwe 55 vuti vakasunga kuti kunzvimbo iyoyo vari kupinda mune rimwe dare ndinoona sekuti havasati vapihwavo jeti rokutongwa. Asi ndinoona sekuti nokuda kwekupera kwaita iyi nhango ivavo 55 havachafani kutoprofechitiwa panyaya iyoyo.
Vanga vari gweta raimirira vagari vekumasvingo vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaFrank Chirairo vari parunare kumasvingo neStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru mubazi rezveutano muGaza pamwe nemutori wenhau wesangano reAssociated Press nhasi vati kurwiswa nemuchadenga kwaitwa neIsrael mudhorobha reDeir al-Balah nekamba yeNuseirite muGaza kwaurayisa vanhu makumi mashanu nevasere kana kuti 58 kusanganisira vana vadiki. Vagari vakawanda kumaruwa vanoti nzara yapfunya chisero mudzimba dzavo sezvo zvirimwa zvavo zvakaita sechibage zvaoma muminda nekuda kwekushaya mvura yemudenga. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kunyange vagari ava vachinzi vainge vamboyambirwa kuti mwaka uno mvura haisi kuzonaya zvakanaka, vakawanda vanoti havana kumbofunga kuti denga ringavaseke zvakadai zvekuti mvura inoenda chibage chichiri chidiki chimwe chave kuda kutumbuka. Vakawanda vanoti vanogona kutoshaya kana chibage chekugocha zvacho sezvo chibage chose chave kuoma nekuda kwekushaya mvura. Mumwe mugari wekumondoro mudunhu remashonaland west varaymond muchikambizi vanoti havachisina tariro yekuti vanokohwa here gore rino sezvo chibage chavo chatooma. Kuoma kwakaita zvirimwa kumhondoro ndiko kunonzi kwakaita kwasadza mudunhu remashonaland east uko kunogara vamuchadei hozheri. Kunyange varime vefodya vakaita savanhamo mukwesha avanorima nemvura yemudenga vanoti fodya yavo yatotsukuruka isati yasimba zvekuti grade rayo richange riri pasi zvakanyanya. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU vapo Zakaria vanoti mvura ikasanaya svondo rinouya ndipo paperera sarungano yevarimi vakawanda zvikuru vanotarisira mvura yemudenga.
Tikatora nguva inoita another week kusina mvura yanaya takutopinda mbuya situation yatinoti permanent wilty, kureva kuti chero mvura ikazonaya hatichagoni kuzoka mbeu izosatiya kuti dzizoke zvekare kurarama.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union amai mai wePGT.
Zvirimwa zvatsva mumaminda uye zvirimwa zvinorimwa nemvura yomudenga zvanyanya kuparara munzvimbo zhinji dzenyika. Mbeu zhinji kunyanya chibage, fodya, nyangwe mapfunde, rukweza nemhunga zvava kutambura zvikuru pamusana pekushaya mvura yakakwana.
Hatina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu iro rine boka rinobatsira vakawanda nezvekudya kana kuti reSocial Welfare Department vaJulai moyo sezvo vanga vasingadaviri mbozha nhare yavo. Asi gurukota rezvemaindustry amai Stembiso Nyoni vakamboudza Studio 7 mazuva mashoma adarika kuti matura eGrain Marketing Board kana kuti GMB ane chibage chinokwanira munhu wese anoda ruyamuro. Mukuru mubazi rinoona nezvekuwaniswa kwezvekudya kune vanotambura reWorld Food Program kana kuti WFP munyika vaChristopher Charamba vanoti vakatotanga kupa zvekudya zvinokosha madhore ekuAmerica mamiriyoni gumi nerimwe chete kana kuti US 11 million kuvanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 kunzvimbo dzinoti Chiredzi, Mangwe, Chivi, Mwenezi neBuyera. Sangano reWFP nebazi reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC vanoti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million vanoda rubatsiro mumatunhu ose emunyika kubva mumwedzi wandira kusvika kupera kwakurume. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Service Department rakatozivisa kare kuti munyika muchange musina mvura yekunaya kusvika nemuvhuro svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Sachigaro vesangano rinotungamira nhabvu munyika rePremier Soccer League vafara ijere vanoti vari kufadzwa nerutsigiro rwavakapiwa nezuro nekambani yeDelta Beverages rwemari inoita mamiriyoni matatu emadhora ekuAmerica kana kuti US$3 million urwo vanoti ruchabatsira kuti mitambo yenhabvu munyika itange zvine mutsindo. Vajere vanoti rutsigiro urwo runosanganisira rutsigiro rwemukombe wechibuku Super Cup uyo uchatanga kupera kwemwedzi uno. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 navajere nezvenyaya iyi.
Awa tinorutambira zvakanaka chose endi rutsigiro urwu ruri kuratidza kuti hochekoche kana kuti ukama hwedu hwatinawo neDelta huri kubatsira mativi ese ari mairi, saka naivo vanobva vaona kuti aiwaka kozi chinoita kuti tiregere kuti tiwedzere mamwe makore nenyaya yekuti zvatakawirira navo ndezvekuti pese patinogara pasi vanoisa makore matatu parutsigiro rwavo rwavanenge vachitipa rwagara rwuripo kubva muna 1962 Delta ichiita basa reungotsigira Premier Soccer League kusvika pazuva ranhasi. Saka naiwa tinotenda zvikuru ende tinorukudza, tinozviremekedza zvakanyanyisa.
Tinoona zvakare kuti iwo makwikwi ePremier Soccer League achange ari kutanga munguva inotevera. Achatanga rini?
Tine inonzi Chibuku Challenge Cup, kapu yedu yeChibuku ndiyo inotanga iyoyo kuvhura season. Saka nazoreva kuti season iri kutotanga paweekend ipapa. Nyaya yeleague inofana kutanga svondo rekutanga raMarch, asiwo inenge iine nyaya iripo yekuti pane nyaya isati yapera kugadzirwa yetimu inofana kubva kueastern region uko toona kuti iyi ndeipi timu yatichapiwa kuti pinde muPremier League, nekuti pari zvino pane matimu 17 chete ndo aripo, tasarwa nerimwe chete inofanira kubva kueastern region. Inokwanisa kuti ndonotsa kutanga kwelegi yedu nesvondo rimwe chete nenyaya yekuti pane dambudziko kana kuti pane process yekuregister maplayers iyoyo. Haingoti nyaya ichingopera vanhu vachibva vapinda munhandare, asi takagadzirira kuti tikasike tikurumbidze zvakanyanyisa kuti zvinhu zvifambe.
Ndezvipi zvikwata zvichange zviri kuvhura iyo ligi yamataurai?
Chibuku tine zvikwata zviri zvichange zvichitatsurana. Kune Dinamo Dimbare ichange ichitatsurana nemadamburo inonzi Ngezi Platinum Stars, ndo dziri kutivhurira kuti aiwa iyo mutambo watanga, obva vativhurira kutanga kwesizoni.
Vanga vari sachigaro vesangano rePremier Soccer League vafara ijere vachitaura naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vatemera zveRussia zvimwe zvirango zvichitevera kufa kwemutungamiri webato rinopikisa muRussia vaAlexei Navalny svondo rapera. Zvirango zvatemerwa Russia zvinopfuura mazana mashanu uye zvatemerwa pavanhu nemakambani akaita semabhanga neanotengesa mafuta ekufambisa dzimotokari. Zvirango izvi zvinouya makore maviri kubva zvatanga hondo pakati peRussia neUkraine, uye zviri kuwedzerwa pane zvirango zvizhinji zvakatemerwa Russia makore maviri apfuura. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha avanoti zvirango izvi zvichavhiringawo dzimwe nyika dzinoita mabhizimusi neRussia, vachiti hapana nyika yati yambotemerwa zvirango zvakawanda saizvi.
VaJoe Biden mutungamiriri wenyika yeAmerica vari ku
taura ivo kuti vari kuisa ma sanctions zvirango zvoufumi ku Russia paino pari kukwana makore maviri vachirwisana ne Ukraine. Saka zvirango zvoufumi zvine zvikonzero zviviri zvekuti iri kuramba ichienderera nehondo yayo yeku Ukraine, kozoita mutungamiriri we opposition mu Russia vana vauni vakashaikira mujere. America yanga itaura hiyo kuti kana pakawana chinova wana vana vauni ivavava Russia ichavoneswa moto. Saka vari kutsidzira zvavakava taura nechekare kuti mutungamiriri we opposition haafaniri kufira mujere, zvekare Russia haifaniri kuramba ichiindirira mberi nehondo yayo kuUkraine.
Zvirango zvatemerwa Russia zvakamira sei?
Vaisa ivo mamwe masanctions zvekare vatikare anosvika kuma500 kunyika yeRussia zvinotengeswa neRussia, kunyanya nyaya dzegasi dzichiwana mari yokuzoenda kuhondo vachange vachiroverwa zvirango zvoufumi ipapo, zvekare kumabhangi vemafinancial sector vachange vachiroverwa zvirango zvoufumi. Kozoita izvovo kumadefense industry yeRussia ichange ichiroverwa zvirango zvoufumi, pamwe chete navamwe vanhu vanosapota Russia vanga vanoipa mari, pamwe chete nokuitutumadza mungava mumanewspaper umu kana pamatv pesa apa, vacharoverwa zvirango zvoufumi. Zvekare namakambani anosvika kuzana achange achiroverwa zvirango zvoufumi.
Vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vanoenyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDevry University muno muAmerica vari parunhare kuOhio naTanonoka Wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
WeStudio 7 makati kusika kuno majuma zvisiri ujangu kuno vanhu vekuZimbabwe. Vanhu vasavanapo mapasipoti apo, mapasipoti apo urwatanga. Ukaapplya pasipoti, waapplya pasipoti vanoti uve nefotokopi yako yechitupa. Votofanira kufotokopera ipapo, kufotokopa fotokopi imwe $5. Umbavha huya hwadotanga, tinyarei vanhu kumapasipoti, tisodei, tikusodai.
Ameno kuti vachivenga vanozvitambira here zvokuti vamunanga gwanofanira kutongwa kusvika madhonga miranyanga? Bhozi tiri kuona pasura apo ingava kutoshupa vachivenga kuti nganimbouyawo 5 years ingadzapera. Saka ameno vachivenga kuti vanozvitambira endi futi handi seni anga handisi kuzvikurudzira zvokuti munhu atonge kusvika madhonga miranyanga. Akamboti 10 years opawo umwe, 10 years opawo umwe. Vakawanda vanhu vari kudo kupatonga apo, hauna anachivenga, hauna anakem, kuna ana mutsvangwa, kuna anaani variko vakafora uko vari kuda kutongwa ko. Ndachema.
Mwari samasimba tanamata, tanamatira mhuri yeZimbabwe. Chicha takatadza Mwari samasimba nekutipa utungamiriri usina hanya nevana veZimbabwe, kutipa mabusinessmen asina hanya nevana veZimbabwe. Tarira vachivhayo vari kudada nemari vachidadirana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vari kutambura vari kupudzira dzimba dzavakavaka nemari dzavo dzekutambudzikira. Imhosva ipiko yatiri kuripira yatiri kutambudzwa namunangagwa nechibato chavo chezanupf? Ndatenda, amen.
Vamunangagwa vari kuda kuzokupinda third term, saka vari kuda kubata vanhu kumaziso vachitaura zvisina basa. Varukuru vari kutaurawo vazvavarawo, ngavazive zvavari kutaura kuti vari kunyepera vanhu vanoziva, vana venyika yeZimbabwe vanoziva zvavari kutaura.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ane mukurumbira Bernard Betera, mumwe wevakadzidziswa zvemagitare pakare paya na mushakabvu akaitwa mukurumbira pasi rose Oliver Tuku Mutukudzi uyo akabva kubura kambo katsva kari kufadza vazhinji kanonzi Africa Unite. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naIvan Zizininga Studio 7 naBetera.
Magadi zvenyu muri Zimbabwe Africa Unite.
Makaka funga sei kambaka ngoma.
Africa Unite isomo yandiri kubatanidza nyika dzese. As we are a continent, as Africa, we are a continent, and as Africans we should be one. Ndikufara zvakanyanya because for the first time yangu kufonerwa nevanhu vekunze vakaita sema promoters nemamwe ma journalist ekunze nevashoma vacho vati vainzwa right now, and ndikufara because pandakaibudisa even mukatasa pa Facebook yangu munoona kuti ma shares akawandisa even ku YouTube.
Takabutaura tese mazuva perayo kumashure uko makurawo zvakadii kubva pamakatanga kuridzwa pa Studio 7.
Ndinoda kunyanya kugamushira skereke vanhu ku Studio 7 nekundiridza kwa monitor ndainditi every day, because like, you know, I'm always told by big people that zvokukundwa uchenizwa pa Studio 7 every time. Right now ndatopa neimwe level. Muri kutipa mukana wakakundisa nekuti muno muZimbabwe munoziva kuti vaimbi tawandisa. Pamwe pacho unogona kutaita songo yakaita seZimbabwe yaya munogara muchiridza. Isongo yenyika aisiya Bernard Betera negirlfriend yake. Isongo iri kufanira kuti munhu wese ari kufanira kuinzwa, ari kufanira kuiteerera. Asi unotoona kuti mamwe maDJs kune mamwe maradios vanenge vasingazvikoshese izvozvo, havana basa nazvo.
Mashoko amungapewa vatsigiri venyu nhasi.
Kuvatsigiri vangu vese vari kunditeerera nevasati vava vatsigiri, mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti ngatizvidei, ngatitsigiranei. Let's support one another. Tinoita setakasarira kuvarungu, tinozongotaura hedu mashoko akawanda kuzvitsigira, kutsvaga support nekutsvaga pekuzendamira kuti nyaya dzedu dziite kaprof bijana. But if you see kuti varungu they support each other, that's what we should do.
Muchinzwa kambo kanonzi Africa Unite. Manzwa hurukuro yaitwa na Bernard Betera ari parunare muHarare naIvan Zizininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk nhasi manheru na8pm, apo tiri kutarisa nyaya yenzara nekushayikwa kwechikafu munyika panguva iyo nzara iri kunzi yatopfunya chisero mune mamwe matunhu. Sezvo nguva yedu yapera, regaiti mutarisa musoro yenhau dzanhasi. Nzara yopfunya chisero matunhu emasvingo zvipa kuti vatungamiri vematunhu aya vakumbire rubatsiro rwechimbi-chimbi. Hurumende yeZimbabwe inotambira rubatsiro rwechikafu nefotereza kubva kuhurumende yeRussia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Tavoka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.